Mutungamiri webato reMDC, variwo mutauriri wemubatanidzwa wemapato ari pasi peMDC Alliance, vaWelshman Ncube, vati vari kutarisira kuti vaMugabe vachitaura kuti vasiya basa, sezvo zviri pachena kuti vechiuto vange vachibatsira kutsigira utongi hwavo kwenguva yakareba pamwe nevanhuwo zvavo, havachada kuti varambe vari mutungamiri wenyika. Vamwe vati vanotarisira kuti vechiuto vadzorere masimba kuhurumende yevanhu uye kuti vezanupf vachaona zvakakosha kuti pave nemubatanidzwa wemapato uchagadzirisa zvinhu munyika kwenguva pfupi kwozobva kwaitwa sarudzo. Pakuti vanoona sei nyaya yekuti vaEmerson Mnangagwa ndivo vanogona kuve mutungamiri wehurumende kuchitariswa nhoroondo yavo munyaya yegukura hundi, vamwe vati vanoimba kuti vaMnangagwa nevamwe vavo vachadzidza kuremekedza kuti zvido zvevanhu ndizvo zvinofanirwa kukosheswa. Izvi zvatsigirwawo navaipitule Maposa, vanove mutauriri webato rezapu, avo vati vanotarisira kuti vezanupf vatore mukana uripo pari zvino wekuti nyaya yegukura hundi igadziriswe.
Tinotarisira kuti vaMnangagwa vachatora mukana uyu kuti vavhure yatinoti debate, vaone kuti nyaya yegukura hundi kunyanya inogadziriswa nenguva pfupi pfupi inotevera. Zvakare varangarire kuti pane vanhu vasingafaniri kuti vazotorwa naMusiki nyaya isati yagadziriswa, nokuti inozotipunyuka totadza kuibata kana ikasagadziriswa zvakanaka. Zvakare nyaya yemarginalization ngavaitore serious, zvinhu zviriko zviri kuitika vasazvitore semunge myth kana kuti zvongotaura zviriko. Kuti nyaya dzacho dzigadziriswe, vanhu vese vazvinze vari vakaenzana pameso enyika nemitemo yayo.
Mumwe wemugari wemubulawayo uyangozvidoma nezita rekuti Moses ati zviri kuitika munyika pari zvino chinhu change chisingatarisirwi nevakawanda, akati anotarisirawo kuti mushure mezvose vechiuto vachadzokera munzvimbo dzavo dzekushandira vosiya hurumende mumaoko evanhu.
Sevanhu vanga vagara for 37 years takabatwa, hatiri kufara. We are hoping kuti vachasiya basa sekudzingwa kwaitwa kupati. We are hoping kuti vachangosiya basa kugovernment. But zvakadaro chishuwo chedu kuti dai ani and ZANUPF respect avanhu vadzidza a lesson from what has happened to Mr. Mugabe, kuti vanhu shouldn't be taken for granted.
Mutapi wenhawa anoshanda akazvimirira ega pane nasituso ati anotarisira kuti vaMugabe semunhu ane mbiri yekuti vanotevedzera zvido zvevanhu vachasiya basa. Asi atiwo vaMugabe vanogona kusimba nenyaya yekuti kupindira kwakaita vechiuto hakuzi pamutemo.
Sezvatinoziva tose vaMugabe vanogara vachiti vari munhu vane maprinciples. Kana vari vanhu vane maprinciples vanofanira kuenda, because vanhu vakabuda mudzimba vakapinda mustriti vachitaura kuti havazvishandi. Asi ndinoona sekuti vanogona kuramba vachitaura kuti sezvo izvi zvakaitwa nemauto vanogona kutaura kuti havana kodzero yekuita izvozvo, saka vanogona kutora dzimwe nzira dzekuenda kumatare kana kuenda kusadhaki kana kueu, nekuti vanenge vachiti izvi zvasizwa mutemo.
Mumwe murwiri wekodzero dzevanhu Muzvare Nozipo Moyo vatiwo chinhu chave kutarisirwa nevakawanda kuti vaMugabe vasiye basa, asi vati kupindira kwakaitwa nevechiuto kunoita kuti vashushikane.
Handina kushamitsika because taona maevents aitika from today's izvi zvemamyachi zvemabhurof vachiditena mudhara kuti zvichaitika, saka hakuna chinhu chinochamisa. Mafungiro angu nawo ndekuti vaMugabe needs kuti asiye chigaro. But problem iripo, precedence kuti ami yapindura, it's very wrong, because tiri kuti in the next 5-10 years kana ami aisina kufarira munhu ari pachigaro every time tichava nemakuu aya, saka handifariri kupindura kweani. Izvezvi pamanegotiation kana iissue yekuti vanhu havadi vaMugabe, vanhu ndivo who are supposed to be panegotiation table, nyaya yeami handifariri.
Munyori webato reMDCT vaDouglas Monzora vaudza Studio 7 parunhare kuti kana vakasataura kuvanhu kuti vasiya basa munguva pfupi inotevera, bato ravo richave pamberi muparamende mukiita inonzi impeachment muchirungu kuti vaMugabe vasiye basa. Vati hapana chavanoona chakaipa pakuita izvi, vachiti bato ravo rakatomboda kutora danho rakadaro munguva dzapfuura, asi izvi zvaikundikana nekuda kwekuti mudare reparamende nhengo dzebato rezanupf dzakawanda kudarika vemapato anopikisa. Ndakamirira Studio 7 Mubulawayo, ndini Taura Ishava.